Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakamirira masangano eZimbabwe Democratic Teachers Union, ZDTU, neZimbabwe National Educators Union, ZINEU, vaCharles Chinosengwa, vanova munyori muZINEU, vati mari yavanotambira yemadhora emunyika yangova mutero wembwa.
Tarisa mari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende. Inova bond component imari ya rohwa zvakanyanya nenyaya zvinobviswa zvakasiyana siyana tikatarisa nyaya funeral assurance nyaya medical aid vanongokwidza asi salary isina kukwira saka tichitarisa ipapo tinoona kuti mushandi anosara asisina mari
vaendererawo mberi vachitsutsumwa zvikuru nekushayikwa kwehurukuro pakati pavo nehurumende
zviri kuitwa nehurumende kusauya kuti itaure nesu maererano nenyaya dzemuhoro wedu hazvisi kutifadza kuti confederation yedu inova inoenda kumanegotiation nehurumende vachinotaurirana yakanyorera hurumende pane nguva yakareba asi hurumende iri kuramba yakanyarara
izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri wesangano revakuru vezvikoro nevanovatevedzera reZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINUSHI vamunyaradzi majoni avo vativo vanoshungurudzwa zvikuru nekusavapo kwehurukuro pamwe nemari shoma dzemihoro
tinoshungurudzika chaizvo kana vatinoshandira vasingauyi kwatiri kuti titaurirane nezvekugadziriswa kwemihoro yevashandi vehurumende kunyanya vaya vanoshanda muzvikoro zvinozikamwa kunzi mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro panguva ino haisisina zvainoreva
varayiridzi ava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo vanodawo kuti vezvematongerwo enyika vasavhiringidza mashandiro avo
tinokurudzira vematongerwo enyika vemapato ose zvavo kuti vasati batanidzirawo isu vashandi vari muzvikoro nekuti isu hatimo mumatongerwo enyika
vachitaura nestudio 7 mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo harikwanisi kutaura nezvemihoro yevarayiridzi sezvo zvichionekwa nebazi rinoona nezvevashandi asi vandoro vati apo nyika yatarisana nesarudzo bazi ravo rinodawo kuti varayiridzi vasavhiringwa panyaya dzezvematongerwo enyika vakati zvinogoneka chete kana varayiridzi vakaita basa ravo vasingaiti zvematongerwo enyika
tinenge tichitarisira kuti varayiridzi ngavangoita zvebasa ravo vasapinda pinda mune zvemapato izvi patiri kuenda kumaelections handione kunge dani ngavavhiringa vachingoitawo basa ravo rekupa dzidzo yenhando yepamusorosoro
varayiridzi vachemachemo vachiti zvimwe zvavanovimbiswa nehurumende kuti zvitsigire mihoro yavo iri pasi hazvisi kuzadzikiswa vakapa muenzaniso wemagetsi ezuva studio 7 yatadza kubata gurukota anoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mukuru mubazi iri vasimon masanga asi muzvinafundo Mavhima vakaudza studio 7 svondo rapera kuti vari kutarisira kuti musangano wekuziya mihoro yevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council uyo unobatanidza vanomirira vashandi nevanomirira vashandirwi uchaitwa mwedzi uno usati wapera ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.